Iye zvino sesadunhura Harare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vaine mapepa ekanzu asi pane pasina mapepa eema, zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei, isusu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macouncillors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kukurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province, kunyanyanyanya vanobatikidzwa mukati mecity of Harare, kuti dai zvanzvibvira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro, zvinoreva izvozvo wetlands, kauti nzvimbo dzaive magraundi ebhora evana kana nzvimbo dzakarizevherwa machechi nezvikoro, vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvi tine kuMelbourne, takabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kuBorodale. Nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kutanchibhadhara as much as $60,000.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora, vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare, asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje manje. Saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti, inyaya yemupedzanhamo. Tainzwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa Kisimusi isati yasvika, asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa, zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo, kuchinge kwaita kunenge kunetsana pakati pemapato emaspace barons, vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvichiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kuchoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare iri kutarisa marenovations nesecurity kuti ingaitwe sei pamupedzanhamo. Sezvinoiwo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mupedzanhamo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa, zvakaita sana Unifriends Market zuro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kuenda. Mupedzanhamo pairi zvinezvi takumbira vekanzuro, tisatakavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata ese akatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo, uyezve kumeka shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro. Tinoziva kuti mupedzanhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mupedzanhamo ichavhurwa mazuva anotevera.